Vachitaura Studio 7 vanoona nezvekuunganidzwa kweropa kuNational Blood Services Zimbabwe vatichaona saira vati munyika vanhu zvikamu makumi mashanu nezviviri kubva muzana vane ropa remhando yeGroup O zvichireva kuti ndiro ropa rinodiwa zvakanyanya kuzvipatara.
Pamagrupu emaropa tine magrupu 4 Blood Group A, B, A, B, N, O. Pa Blood Group O, takaona kuti muZimbabwe 52% yavanhu vari muZimbabwe Blood Group O. Zvakureva izvo kuti even kumapatient dari muchipatara vanenge vari almost 60% yemapatient ari kuda Blood Group O. Ngatimboti patient anoda 3 units. Zvinoreva izvo kuti patient iri 1 down kuti atanodhonda ropa. Nenguva yekuti COVID yakambovhara zvikoro, COVID yakambovhara makambani, gore richangotanga kudai tinomboita matambudziko kuti vane vanhu pavanenge vakaungana.
Vati kuti vanzi vane ropa rakakwana, vanenge vachida ropa remazuva mashanu, asi vati pari zvino ropa remhando iyi riri kushandiswa rese rinenge rawanikwa richibva rangopera pasina rinozoiswa mudura. Vasaira vakurudzirwa veruzhinji kuti vabatsirewo nemhando yeBlood Group O iyi sezvo ropa iri richinyanyodiwa zvakanyanya. Vatiwo kupa ropa kunochengetedza upenyu hweavo vanenge vachida ropa iri.
Ropa chinhu chinoraramisa upenyu, zvikuru nguva inoyo yatinoti mwedzi waFebruary unoti mwedzi werudo. Saka kutaridza rudo kumunhu unenge wamupawo ropa kuti ararame. Munhu anorarama anoda ropa anenge akuvara mutsaona dzemugwagwa kana kuti madzimai akazvitakura anenge vaita complications panguva yavanenge vachida kubatsirwa. Saka katinoti kana titi ropa redu rakatikwanira, tenge tichiona kuti tine 5-day supply, tingapa mienzaniso yekuti sekuHarare tichida maO anokwana kuita 83, maO positive, maO negative anokwana kuita 8. Saka kana tichiti 5-day supply tiri kuti 83 by 5 tichida almost 415 units yeBlood Group O positive, 40-day Blood Group O negative. Saka pari zvino hatisati tasvika pachinhanha ichocho, asi tine tarisiro yekutarisa kuti pavhurwa zvikoro apa nyange tichituma matimu edu matatu zuva nezuva kuti vanotora ropa. Saka tiri kukurudzira munhu wega wega ari muZimbabwe anogona kupa ropa pane ino nguva ngaashandire maNational Blood Service offices muna Mazowe pajoina city kana kuti kunenge kune mobile team yedu muZimbabwe.
Sangano reNational Blood Services Zimbabwe rinowana ropa rekuisa mudura reropa kune veruzhinji vanopa pachena, uye rinoita zvirongwa zvekufamba richitsvaga ropa iri kunzvimbo dzakasiyana siyana kunyanya kunoungana vanhu vakawanda panguva imwe chete. Vasaira vati kuvharwa kanga kwakaitwa zvikoro nekuda kwechirwere cheCOVID-19 kwange kuchivhiringawo zvirongwa zvavo zvekutsvaga ropa. Mukuru weNational Blood Services Zimbabwe, Amai Lucy Marowa, vatiwo vari mushishi rekutsvaga madhora ekuAmerica zviuru zana nemakumi masere kana kuti 180,000 yekuti vakwanise kushandisawo magetsi ezuva pamatura avo eropa. Sangano iri pari zvino rakawana zviuru makumi matatu zvemadhora ekuAmerica 30,000 kubva kubhanga reFirst Capital. Mutevedzeri wegurukota rezveutano vaJohn Mangwiro vati sehurumende vanokurudzira kushandiswa kwemagetsi ezuva vachiti zvinobatsira kuchengetedzera ropa nenzira dzisinganyanyodhura.
Magetsi anoshandisa zuva aya yatinoti pachirungu sola anobetsera pakuchengeteswa kweropa nezvimwe zviwanikwa zvinowanikwa muropa, maproducts ekubva muropa, kuti zvichengetedzeke nenzira dzakachipa uye dzezvinoita kuti matinogara mugare makachena, nemweya wekufema ugare wakachena usina kusviba sezvinoita kana tichishandisa zvinhu zvakaita semadhiziri.
Vamangwiro vatiwo hurumende itoriwo mushisho yekuisa magetsi ezuva aya kuzvipatira zvidiki zvehurumende.
Zvemagetsi aya sehurumende takatozvitangawo kare muzvipatara zvedu zvidiki kunonzi kumadistricts nekumaprovinsi nemakirinika edu patozara iwo magetsi wayo ezuva aya. Tinoda kuti arambe achitoparadzirwa achiwedzerwa nekuti zvinotibatsira mune ramangwana.
Vamangwiro vati kushandiswa kwemagetsi ezuva kunobatsirawo mukufambiswa kweropa rakachengetedzeka kunzvimbo dziri kure. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.